Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 10, 2023. Makatevera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yava munangagwa inopa ruremekedzo rwegamba renyika kuna Mushakabvu Reverend Ndavanenge Sithole avakashaya muna 2000. Bato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe rinoparura zviri pamutemo. Urongwa waro muHarare nhasi mutungamiri waro Robert Chapman wachiti matambudziko ari munyika akawandisa uye kuagadzirisa nyika inotoda vanhu vanorevesa. Vanotevera nhabvu munyika vakawanda votarisira kuti chikwata cheManchester City chichakunda mumutambo weUEFA Champions League pachiri kusangana neInter Milan manheru anhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mazana evanhu aungana nhasi pamabiko ekupa ruremekedzo rwegamba renyika kumushakabvu Reverend Ndavanenge Sithole avakashaya muna 2000. Mumashoko avo pagungano iri iro raitirwa paEmerald Primary School kuChipinge, mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa avanga vakamirirwa negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri vati Zimbabwe ingadai isina kusununguka dai pasina magamba akaita saReverend Sithole. Vati hurumende yavo yakatora danho rekuremekedza vese vakarwira hondo yerusununguko vachiti Reverend Sithole mumwe wevanhu ava kunyange hazvo vakapokana nevamwe vavo panguva yehondo. Mhuri yavaSithole yatambira ruremekedzo rwapiwa baba vavo ichiti vanokodzera kupiwa ruremekedzo urwu. Mwanasikana vaReverend Sithole Dr. Sifiso Sithole Baro vati mhuri yatambira ruremekedzo urwu nemufaro. Vaenderera mberi vachiti zvaitwa nehurumende zvanyevenutsa mwoyo yavo. Nengo yepolitidro yebato rezano PF vasupa manduwanzira avanga vari pachiitiko ichi vatenda zvaitwa nehurumende vachiti vaSithole vakaita basa guru muhondo. Nengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaOliver Chikumba avanga varipo pagungano rapa uchapupu wechiitiko ichi vaudzwa Studio 7 kuti ruremekedzo rwapiwa Reverend Sithole rwakanonoka kuuya uye vaifanira kuhupiwa pavakashaya muna 2000. vaSithole vakava mutungamiri wekutanga webato rezano PF parakaumbwa muna 1963 vakadzingwa mubato iri muna 1975 vachinzi Mutengesi. Vakazotungamirawo bato ravo rezano Ndonga. Mushure mekunge nyika yavana kuzvitonga, Reverend Sithole vakashungurudzwa zvakanyanya nehurumende yavaive mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe zvokuti vakatombotiza munyika. Vakazodzoka munyika asi kushungurudzwa uku hakuna kupera zvekuti muna 1995 vakatongwa nemhosva yekuda kupidigura hurumende yava Mugabe kubva pachigaro. Asi vamunangagwa vakazovapa ruremekedzo urwu kugore rapera muchiitiko chinoonekwa nevamwe sekutsvaga mavhoti munguva yesarudzo dzatarisana nenyika. Reverend Sithole vakaberekwa mugore ra1920 kuNyamandlovu kumaTebeleland North vakazoshaya muna 2000 vakaradzikwa kupurazi ravo reFreedom Farm riri kuMount Selinda kuChipinge. Bato rinopikisa reDemocratic Union of Zimbabwe kana kuti DUZ raparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi mutungamiri waro vaRobert Chapman vachiti matambudziko ari munyika akawandisa uye kuagadzirisa kana kugadzirisa nyika kunoda vanhu vanorevesa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pavaparura bato ravo, vaChapman vati nyika yaenda kumawere zvekuti mari yemunyika yava mashisha chaiwo.
Kana tichipinda mumasupermarket muno, panotogara munhu pasize yechingwa achichinja price by the minute. Anogara achingonyora tumasika tunyowani, tingopinda ivo vachipa ndizvo, because mari haichashande, amashizha aya. Takazara kudhara. Unoziva sei? Because nyaya economy hai is perception.
Vati vanhu vese vanoda kuvaka nyika vanofanirwa kubatana nebato ravo.
Isu tisechiuze sebato redu hazvina basa kuti unobva kuimwe bato. Kana une mwoyo nepfungwa dzekuvaka nyika huya kutiuze.
VaChapman vati kuondomoka kweupfumi hwenyika pamwe nekushaya simba kwemari yemunyika kuri kukonzerwa nehurumende iripo. Asi vachitaura nestudio 7 mumwe vechidiki mubato reZANU-PF uye vachange vachikwikwidza senhengo yedare reNational Assembly kuEpworth North vataura ikandishaya vati munhu asimudzira nyika ndiva Emerson Munangagwa. Vachitaurawo nezuro vari kumasvingo kwavakasangana nevachange vachivhota kekutanga mutungamiriri wenyika vari mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Munangagwa vakati mapata anopikisa achishanda nedzimwe hurumende dzekunze ndivo vari kukonzera kuti mitengo yezvinhu ite chamuramba mhuru senzira yekuti bato ravo reZANU-PF rishaye mavhoti musarudzo dzanyamavhuvhu. Vachitaura pakuparurwa kwebato ravo, munyori mukuru weDuze vaPishai Muchauraya vati bato ravo ndiyo hurumende iri kuzopinda muna nyamavhuvhu.
Pakungoerekwa ZUZ iripo pamunokova the next government of Zimbabwe. Tinoziva kuti pane vangadhausangana kudini, asi panopera kuna 23 August the next government will be led by ZUZ president Robert Chapman. No story for.
Mumwe anga ari pamusangano apa angoda kuzivikanwa nekunzi Charity ati kunyange hazvo vaChapman vachiratidza kuti vane hwaro hwekugadzirisa upfumi, musangano wanhasi waratidza kuti havana vanhu.
Bato iri reDUZ president vane muono nekuziva matambudziko ese ari muZimbabwe nekuziva kuti angagadziriswa sei. Mapolisi vanawo asi havana vanhu, mastructure chaiwapo.
Asi sachigaro webato iri vamadhoku Mashonganyika vati zvouwandu hwevanhu hazvina basa, vachiti chakakosha ndechekuti vanhu vachanovhoterani. Vanhu vapinda musangano wanhasi uyu vangangosvika mazana mashanu. VaChapman vati bato ravo rikapinda panyanga richagadzirisa nyaya yemari yenyika, migwagwa, zvipatara, kushandisa zviwanikwa nemazvo kugadzirisa zviri kunetsa munyika zvose pamwe nekuchenesa maguta. Zimbabwe iri kuzoita sarudzo musi wa23 nyamavhuvhu gore rino uye vaChapman vati ndivo mumwe wevachange vachirwira chigaro chemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chave kuita kuti vezvitoro nevemabhizimusi vatare mitengo vachishandisa mutengo wedhora rekuAmerica uri pamusoro kudarika wakatarwa nehurumende, inyaya yekuti havachina chivimbo nedhora remunyika. nezuro bazi rinoongorora mafambisiro emari muReserve Bank of Zimbabwe Refinancial Intelligence Unit rakaburitsa mashoko ekuyambira vezvitoro nevemabhizimusi varinoti vari kukanganisa urongwa hwekutengeswa kwemari yekunze vachitara mitengo yezvinhu iri pamusoro zvakanyanya kudarika mutengo wedhora rekuAmerica unenge uchishandiswa nevemabhanga pazuva iroro. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvaitawo kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru kukwira zuva nezuva. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Chitambara.
Maonerangu ine dambudziko rapo muikonomi ndere iya yatinoti muiconomic self-fulfilling rational expectations, zvichireva izvo kuti vanhu vazhinji maeconomic agent vemabhizimusi even wo vanowo zvavo vazhinji pane tariso yekuti mari yemuno icharamba ichingopera simba, saka even vari mumabhizimusi kana vaakucharja nelocal currency vari kucharja vachitarisira kuti mari ichangoramba ichipera simba, saka vaakucharja ne even marates vachibenchmarka nemarates anogona kunge atori pamusoro pe even maaverage black market or parallel market rates, nekuti pane tarisiro yekuti zvinhu zvichangoramba zvichidonha, saka vakatengesa nerate iripo nhasi. Dambudziko nderekuti vamwe vanozofunga kuti mari yemuno ikaramba ichikopera simba zvichida havazokwanisi kunge vachiita restock macommodities. Saka tingi ndo dambudziko riripo iroro retarisiro kana maperceptions ekuti zvichida mari yemuno icharamba ichingopera simba, saka kana taakupraisa macommodities edu tato price nemarate ari pamusoro-soro zvakanyanya.
Saka zvinokanganisa sei nyaya dzemafambisiro hwepfumi hwenyika? Tichiona kuti zvakangofanana nekuti vemabhizimusi iva vari kutenga mari yekunzei pamisika mitema nemari iri pamusoro.
Zvinovakonzereswa kana ikonomi yambotarisana nematambudziko ekukwira kwezvinhu kwenguva yakareba yatinoti chronic high inflation kana hyperinflation. Saka ndo zvinowanzozoitika izvo, vanopedzera kuita forward pricing is a way of ensuring kuti vanoramba vari mubusiness, vanoramba vachikwanisa kuzoita stock up macommodities anenge achitengeswa. Saka idambudziko rino hariperi zvekukurumidza, nekuti vanzi vanhu vazhinji varluza confidence tariro mucurrency, kuzodzosa tariro iyoyo confidence zvakare zvinotitorei nguva. Zvinenge zvichitoda matano akasimba, mafiscal reforms, mamonetary reforms, mainstitutional reforms anodzoredza confidence mulocal currency uye zvakare confidence muekonomy.
Ko danho rakatorwa neReserve Bank of Zimbabwe iye zvino rekuti mabhanga anga achitengesa mari yekunze nemari inenge ichienderana nemusika wezuva iroro, muri kuona riri danho rinoyamura here kugadzirisa nyaya dzehupfumi sematauriro avari kuita?
It's yatikati market liberal exchange rate system, market determined interbank exchange rate system iriko mazuva ano. I think danho rakakosha rinobatsira kunzwa zvakare confidence mu foreign exchange markets uye kakugadzikana zvichida, uye zvinoitawo kuti vanhu vane mari mumabhanga dzemausa vakwanise kuda kuchinja formally kwete kuchinja pa black market. I think ndo zvinhu zvaitaurwa nemaobserva nevamwe vanoongorora vakawanda kuti dai misika yemari yekunze yaliberalizwa zvinobatsira kuunza kakugadzikana. But vamwe vari kuti zvichida zvinhu zvakange zvatinonokerwe zvakazoiswa tasvika papoindi yekuti vanhu vazhinji valose confidence mulocal currency. But idanho rakakosha iroro rinogona kubatsira kudzoreredza confidence especially kuna vanhu vane mari mumabhanga dzemausa dzakangogara imomo, vanogona kupota vachitengesawo pa interbank kwete kuenda ku black market. But of course zvinoda matano akati wandei, monetary reforms tightening zvakakosha, but fiscal policy yedu inofanira kuitwa tightened. Pari zvino fiscal policy yedu iri expansionary, asi mandatory policy yedu iri iri tight, saka tinofanira kuita tighten our fiscal policy. Then nyaya ma institutional reforms kumapara state zvakare ma leakages nyaya inofanira kugadziriswa iyoyo, nekuti confidence kuti idzike midzi munyika panoda ma fiscal reforms, panoda ma mandatory reforms, iyo panodawo ma institutional reforms. Pasina kuimplementa ma reforms anobata fiscal side, monetary side nema institutions, zvinoonesa kuti confidence ivepo, idzike midzi muekonomy.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kusawirirana mubato riri kutonga muBritain reConservative Party kwabuda pachena nhasi zvichitevera kusiya chigaro cheparamende kwevaimbo vemutungamiri wehurumende vaBoris Johnson, zvaita kuti bato rinopikisa reLabour Party rione mukana wekupinda nawo musarudzo dzegore rinouya. VaJohnson nechishano vakasiya basa ravo rezvematongerwo enyika ravanga vanaro kwemakore makumi maviri nemaviri senzira yekunyunyuta kuferefetwa kwavari kuitwa nenhengo dzeparamende kwemaitiro avo munguva yedenda recovid-19, apo pakaitwa mabiko pamuzinda weDowning Street munguva dzairambidzwa vanhu kufamba-famba. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zviri kusangana nemadzimai chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Savana Madamombe vanoshanda ivo nesangano remubatsira pamwe rinobatsira vanotora zvinodhaka. Vari kuita basa iri, dambudziko iri rekutorwa kwezvinodhaka riri kuwanda munyika, nyanya kune vechidiki. Mungatitsananguriro kuti mabasa api amuri kubata sesangano?
Tiri kushanda tiri kuZimbabwe tichibata nevana vari kunetsekana nezvinodhaka. Vangave vana, vangave vanhu vakuru vari kushupikana nezvinodhaka zvakaita sedoro kana mamwe madrugs akaita sana mutoriro, crystal meth vavona na cocaine.
Dambudziko iri mungati rakakura sei muZimbabwe?
Dambudziko iri hombe. Patinotaura nevabereki kana nevanhu neshamwari nehama, hakuna munhu mumwe chete wandatinasangana naye anoti mumusha mavo kana mumba mavo hakuna ari kunetsekana aidha nedoro kana kuti ari kunetsekana nezvimwe zvinodhaka zvembanje nemamutoriwa.
Mungati chii chinoita kuti vanhu vazosangana nedambudziko iri?
Chinoita kuti vanhu vasangane nedambudziko iri zvakawanda, zvakasiyana, munhu nemunhu anosiyana, asi pari zvino zvinhu zvatinonyanya kuona ndezvekuti mamiriro akaita zvinhu kubvira kuti vana vazhinji vari kuzvikoro madrugs ayazara, kuzara kwa akaita ndokwa kuita kuti vana vasangane nawo. Kuno yezve nemimwe mamadambudziko kuti vana vanogona kuzvarwa vaine zvinhu zvinenge zvichivanetsa. Vana vamwe vakawanda vatinoona ndive vana vane vabereki vakabuda munyika vachienda kuna kumadiaspora kwatinoti kudiaspora kushanda vakasara vari vega. Asi vanosara vaine dambudziko vachishushika kuti kwei ndakasiiwa nevabereki vangu ndakasiirwei. Kune zvakawanda zvinokonzeresa kuti vana vanhu vashandise nekuti havasi vana cheteka. Kune vanhu vakuru futi varikuita zvinodhaka izvi. Saka kushaya mabasa zvimwe zvinhu zvinogona kuita kuti vanhu vashaye tariro neupenyu hwavo. Kushaya kushushikana kuti inini ndichazovei paupenyu, zvii zviri kuitika muupenyu hwavo zvinogona kuita kuti vanhu vashupike kusvikira vane zvirwere zvepfungwa vozotora zvinodhaka.
Sangano renyu apa rinobatsira sei?
Isu sangano redu chinhu chatakanyanya kubata chekutanga ndechekuti tidzidzise vari mumacommunities vasina rubatsiro rwavanonyanya kuwana. Tinoita kuvadzidzisa kuti chii chinoitika kana munhu achishandisa zvinodhaka uyezve kuti anobatsirika sei munhu kana achinge achishandisa zvinodhaka. Kechipiri tinozopinda pakubatsira munhu wacho. Tineshanda tichishandisa mainstitutions akaita sei toti kuparire nyatwa kana munhu achinge achirwara nezvinodhaka chirwere chepfungwa vanofanira kuendeswa kuinstitution yezvepfungwa yakaita sana kana Harare Hospital kana chipatara chiri pedyo nemi chese munoonana vana chiremba vezvepfungwa. Totangira ipapo pakuti mwana munhu ombostabilizewa. Kana aitwa stabilize takuchitanga kuona kuti tine mapsychologist kuongorora kuti chiiko chiri kumboita kuti atore zvinodhaka. Kana zvawanikwa izvozvo wotanga kubatsirwa kuti achiregera kutora zvinodhaka. Kuti munhu aregedze zvinodhaka chirongwa chinotoda nguva yakareba ende chinobata kwakawanda nekwakasiyana. Saka tinofamba nazvo zvese izvozvo kusvikira munhu azosvika kuti asimba kukwanisa kuzvitiega anoshanda zvinodhaka.
Chii chakaita kuti mufunge kutanga sangano iri?
Chakaita kuti titange sangano iri dambudziko rakapinda mumba, rakapinda mumusha. Ritapinda pakuti isu tine hanzvadzi yedu akanga achitora zvinodhaka. Ari kutora zvinodhaka takashupika, takashaya kuti tomuendesa kupi. Ndopatakatanga kuona kuti tingaita sei kusvikira takwanisa isusu pachizvedu kuti tiwanise munhu kwaanonobatsirwa.
Munhu angaone sei kuti hama, mwana, sisi, bhuti vaakutora zvinodhaka?
Zvakasiyana siyana zvichienderana nezvaakutora. Kana achitora zvakaita zvanana mutoriro izvozvi munoona kuti pfungwa dzake dzinenge dzisisina kumira zvakanaka. Ane kutya kwakanyanya yatinoti paranoya. Ane zvakawanda zvinoitika paari kufungidzira vamwe. Anogona kutaurai kuti ndiri kuroyiwa, gokutaurirai zvemaprofita, gokutaurirai zvekuti ndine mudzimu, vagotanga kuputa mute, vagotanga kujova. Asi kazhinji pfungwa dzaakukanganisika.
Zvamira zvakadaro munoti vanhu vaite sei kana vaona vasangana nedambudziko iri?
Chekutanga batai vana chiremba, endai pachipatara chiri pedyo nemi. Musagare nemwana arikurwara nepfungwa nekuti unogona kukuvadzwa. Endai munoona vana chiremba vari pedyo nemi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vatinache chinofukutwa. Vari kumirira mabhuku mana ekwaMutoko atarisana nekutorerwa minda, mafuro pamwe nemisha neimwe kambani iri kuda kuchera matombo.
Ndiyo zvichaizvo tiri kumirira vagari veKwaMutoko nemabhuku anokwana kuita iwo mana vane minda yavo nenzvimbo dzinoyera nekumafuro kwakapegwa nekambani iri kuda kuita Granite Mining yakasvika ikoko ikapega 150 hectares. Kambani yainaunge yaita maconsultations kana kupiwa nzvimbo mvumo nevagari vemunharaunda kuti inge ichipega kumafuro avo okunzvimbo dzavanorimira okunzvimbo dzinoyera. Zvisiri izvo zvinotarisirwa mumutemo weMines and Minerals Act uyo unotaura kuti kana munhu ari kuda kupega panzvimbo inorimirwa nemunhu opamafuro ake anofanira kunge apiwa mvumo nemunhu iyeye nemuridzi wemunda kuti agokwanisa kupega nekuendera mberi nezvirongwa zvavo zvemaini.
Saka imi zvii zvamuri kunzi muite nevamuri kumirira?
Isusu tiri kunzi tiudze vekambani ava kuti vaende kwamutoko vanobvisa mapegi avakaisa. Takanzi tivape 2 days kuti vaite zvinhu izvozvo, then vobva vamira urongwa hwavo hwekuendera mberi nemaactivities avo emaini. 2 days dzikasadarika tichazoita mapepa ekuhigh court ekuti vamiswe nekuti vapiwe order yekuti vanobvisa mapega avakaisa zviri kunze kwemutemo.
Tinoziva kuti vanoita zvekuchera ava havangouye vachichera vasina kunge vapiwa mvumo nehurumende, uyewo vachigara pasi nemakanzuru enzvimbo dzavanenge vachichera matombo kana zvicherwa pamwe chete nemadzishe. Hazvisi zvinhu zvakanga zvaita here kuti vakanga vatopiwa mvumo vekambani kuti vange vachienderera mberi nebasa iri?
Kumapepa vakaratidza maclients edu kambani iyi yakapuwa mvumo yekuinvesta muno muZimbabwe kubva kubazi reZIDA, Zimbabwe Investment Development Agency, but mvumo yayo yayakapiwa investment permit inotaura kuti vanofanira kunge vachingoita gold and nickel mining munzvimbo yemazowe neGurue. Zvinova izvo zvekare imwe yemamwe magrounds atakaraiza kuti license yavo inoti vanofanira kunge vachimaina gold nenickel kumazowe nekuGurue kwamutoko vava kutsvakei. Zvekare takaona kuti kambani iyi haisati yava neenvironmental impact assessment certificate, anova mapepa anofanira kunge atanga awanikwa kuti kambani inenge ichiita zvemining izoenderera mberi. Saka naizvozvo mutemo weenvironmental management act hautobvumidze kuti vanhu vatange kuita mining kana kupega kana kuita inonzi prospecting vasati vane environmental impact assessment certificate. Saka naizvozvo mutsamba yatakavanyore taivaratidza zvekare kuti kupega kwavakaita nekuda kutanga mining kwavari kuita zviri kunze kwemutemo. Zvekare takaona kuti map yavainayo vekambani ava iri kuratidza mining location, iri kutotaura zveimwewo village inonzi Madzema iriko kwamutoko ikokoko, but vakaenda 150 hectares dzavakanopega, vakanopegawo zvekare kune imwe area isiriyo iri kuburitswa pamaini.
Zvinotenda vatina shishinofukutwa veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Iye zvinotenda kumitambo. Vana veZimbabwe vakawanda vachitarisira mutambo uri pakati peManchester City neInter Milan weChampions League pafinari iriko manheru ano. Tinzwe zvina Mike Okariati.
Kwete, nekuti vanoona nhabvu yekuEngland zvakanyanya, asi nekuti vari kuona kuti Man City yakasimba zvakanyanyisa mushure mekubuditsa zvikwata zvine mbiri zvinoti Leipzig, Bayern Munich neReal Madrid makwikwi aya. Kune rumwe rutivi vanoti Inter Milan yanga isina kunyanyomerwa murwendo rwayo apo yakasangana nePorto, Benfica nevavakidzani vayo veAC Milan. Nyori wenhau dzemitambo anogara kuEngland Admire Muemek anoti veruzhinji munyika iyi vambokanganwa zvikwata zvavo zvakaita sana Arsenal, Liverpool neManchester United vachipa rutsigiro rwese kuMan City.
You know, nyika inoyi inyika inoda bhora stereki. People are just talking about the match. Vanhu vambokanganwa kusupporta mateams avo, you know. And this time around they are just supporting Man City because the team yekunoko mudi yacho yakati simukei.
Admire anoti iye pachake ari kuona Man City ichikunda nemhaka yeshungu dzekuda kutora mukombe mumwe chete wasara kuti ipinde munhoroondo yenhabvu mushure mekutora mukombe weleague newe FA Cup mwaka uno.
Ndikona kuti vakoma na Man City vanokwanisa kunge vachikunda.
Mo Zimbabwe veruzhinji vanonokerwa une mutambo uyu mutsigiri weHighlanders vasimba imahachi vachiti Man City iri kutora mukombe uyu.
2-1 ndadzambiri kutongwana in favor of Man City.
Vanoita zvekubheja mutambo va Tatenda Feremango vanoti varikuisa mari yavo pa Man City vacharisira kukoha pakuru panopera mutambo uyu. Asi kune vamwe vakaita sava Innocent Matika avo varikuramba kufamba nzira imwe chete nechaunga vachiti Inter Milan ichashamisa veruzhinji.
Inter Milan inogona kuwina rakotanga boy vachada inodefend.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati, ndini Jonga Kandemiri, ndikusai muna Prasidis Jeremiah.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 10 Nhlangula 2023 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Jabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi izwe lalibelwa bebamnyanya ubaba but babonile ukuthi laba kwengunamurecognize iqhawe bekungakalungi. Siyabonga kakhulu umengameli.
Amakhulu namakhulu abantu namhlanje babuthene esikoleni se-Emerald Primary School esisechipinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabaningi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli babesiyakulwa naleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho, abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujingileyo.
Amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa kunomination court isikhukhuzwa yikuwa kwedola leZimbabwe.
Ipinyadi tinjobisi misiyo siyananzelela namhlanje ukuthi abantu abaningi babuyile kuzobukela umdlalo ka Division 1 kodwa vele ibona ke umdlalo we Southern Region Division 1 eyithola lapha uyachaza ngokungakhakelaya ukuthiseli ubalutshwana ukuthola abantu besusa ama goals kodwa lapha ama goals vele yakukwazi ukuthi guaranteed.
Sebedanela emidlalweni yesigaba sika Division 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo ye Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amakhulu lamakhulu abantu namhlanje babuthene esikoleni se-Emerald Primary School esisechipinge esigabeni seManicaland bethakazelela impilo kamoyi uReverend Ndabaningi Sithole ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero ngemva kweminyaka engamashumi amabili lantathu watshonayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo esechipinge.
Bekuculwa le migido yendulo abantu bemangweni wasechipinge bejabulela isinqumo esithethwe nguhulumende esokuba uSithole aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ekhuluma kulumbuthano emele umongameli welizwe unkosikazi Opamchinguri uthe ngabe ilizwe kalizange libe labantu abafana loSithole ngabe kalizange lithole inkululeko.
Rising on the spirit of units, the new Jeep Federation has initiated the process of celebrating our rivers and icons and heroes. It is imperative that we recognize the deeds and revolutionary efforts championed
Ukubeke sithi uhulumende uphumelele isinqumo sokuthi uthole aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe loba nje wayele mbono eyayehlukile lowaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Lokhu kuzozelwe lilunga le-ZANU-PF Central Committee obesembuthaneni lo umnumzana Tshinga Dube. Indodakazi kaSithole unkosikazi Sifiso Sithole Baro uthe njengemuli bamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende lanxa kuthethe iminyaka eminingi ukuthi ayithole inhlonipho okwakumele ayithole kudala.
Ngijabulile emoyeni ngoba sebabonile ukuthi izwe lalwelwa ngawonke bebamnyanya ubaba but babonile ukuthi labakwenza namurecognize as inqawe bekungakalungi. Siyabonga kakhulu umengameli Dr.
Kodwa ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Thembisani Tungagwa uthi kuyamangalisa ukuba iZANU-PF ikhethe ukuhlonipha uSithole ngalesi sikhathi.
Bayenzela kuphela ukuthi ingxenye yabantu abezigabeni seMasechipinge abesigabeni sesindaweni bengaba ngabantu abangabona u-Idinge umuntu oqondileyo. Undabaningi zimele sinanzelele ukuthi waba ngumpresidenti wezanu bona umongameli okhona kathesi bengakaziwa ngamafeature ningatsho njalo.
Imbali kaSithole yona iminjani nxa sikhangela umongameli Mnangagwa lokunye konke okwenzakalayo kathesi?
Imbali kaSithole ngamafeature esithi ngama-nationalist. Kumele sinanzelele ukuthi i-NDP yathi ifonywa ngo-1960 uSithole babekhona kwaba lezapho uSithole babekhona. Wathi sokufonywa ke iZanu uSithole nguye waba ngupresident wokuqala weZanu.
Umphosi wanamhlanje ungene ngabantu abaningi abagoqela abamabandla aphikisayo abezokholo abemuli labangane. uSithole owaba ngumkhokheli webandla leZANU-PF wokuqala lapho libunjwa ngomnyaka ka-1963 waxoshwa kuleli bandla ngomnyaka ka-1975 esithethwa umlandu wokuba ngumthengisi. Abanye abangathathiswa ngalesi nqumo sokuxoshwa kwakhe baphuma ebandleni leli basungula elinye abalibiza ngokuthi iZanu-Ndonga, iningi labo ababedabuka emnqangweni weChipinge. Ngemva kokuba ilizwe selithole uzibuse, uReverend Sithole wahlukunyezwa kakhulu nguhulumende owaye ngumongameli umunye umnumzana Robert Mugabe okwenza wabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni esiyaphephela kwamanye amazwe agoqela eTanzania laseMelika. Lo nyaka uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphume lo mcabango wokuthi kumele inhlonipho aphiwe inhlonipho iqhawe lesizwe okumangalisa abaningi ingcwethi ezicubukele zombuso zesithi ungaba liqhinga lokuzama ukuthola amavoti abantu baseSipinge njengoba ukhetho lwalonyaka solusondele. Ngimele isithu 7 ngise-Freedom Farm eChipinge ngumlondolozi Ndlovu.
Abakhangelele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka bemele amabandla aphikisayo bakhala ngokuthi imali abazigcine emabhanga ezokuhlawulela ukubhalisa ku-nomination court isikhukhuzwa yikuwa kwedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa lelemelika. Lokhu kubikwa kulakho kudala ukuthi abanye babo bagcine besehluleka ukungena kukhetho. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ihlela ukuthi idale lokubhalisa labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. I-nomination court lizahlala mhla ka-21 Nhlangula, kodwa abamabandla aphikisayo bathi inhlawulo yokubhalisa ukuncintisa inengi kakhulu. Ngakho-ke bemukele ngenjabulo isinqumo esenziwe yi-Concord sokuthi idale lephalamende lihluzisise limbadalo. Umongameli weZimbabwe Patriotic Party umnumzana Kwanele Hlabangana uthi bayamukela impumela yedale mayelana le-nomination fee.
Omunye wethu wezopolitiki obengenile ecourt lapha kade kucubungulisiswa kutsha ngodaba lolu ukhangelwa ngabo judge ukuthi kanti uqondile na kungakho isinqumo abasikhiphileyo ngesekuthi basazakhangela lolu daba kusiyafika kuvikezayo esithemba ukuthi nxa sokuphuma umphumela wokucina kuzahlutshiswa naleyo ntengo ekumele ibhadalwe ngoba okuqakathekileyo ukuthi sithole inkokheli eziqotho.
Umnumzana Ndodana Moyo uMabhalane jikelele wezaphu uvumelane lohlabangana.
Lokhu sikuthatha njengenhlamba ngoba obaba bethu besukuma besiya egangeni besiyadinga ilizwe leli babesiya kulwa laleso sizathu samabhunu esobandlululo. Abantu sebebandlululwa ngenotho, lokhu yikuthengisa ilizwe, ayisikho okwalelwa ngabadala. Abantu bekumele bakhethe inkokheli ngoba umuntu bembona ezabamela elobuchopho obujingileyo.
Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, kwaBulawayo, umnumzana Sweven Chirodza uthi ibandla lakhe alilamali.
Ama-nomination fees adulayo kangaka enzela ukuthi kube yinto egwenxa i-Citizens Coalition for Change ngoba bayazi bona ukuthi i-Citizens Coalition for Change kayitholi lutho ezimalini ezibuya ngohlangothi lwe-Political Finances Act. Sebeyenza ukuthi kudule kakhulu kwenzela ukuthi sehluleke ukufaka amakhandidi ezindaweni lezigabeni ezijiyeneyo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uchaza kabanzi ngokwephulwa kwelungelo loluntu lokuphatheka kwezokhetho.
U-Section 67 we-Constitution eZimbabwe wenza kucace kahle kamhlophe ukuthi bonke abantu beZimbabwe beleminyaka engu-18 kusiya phezulu balelungelo lokuvota okhetho olukhululekileyo. Kanti ke nxa sebeleminyaka leyo eyamukelekileyo kusiya ngokuthi yiliphi ihofisi bavotelwe ngabantu nxa bebathanda. I-nomination fees ezafakwa yizekhi zithatha lolo lungelo zililahlele esiloteni. Phithi izekhi ukuthethe ngemali isithe yona ama-ofisa athengiswa nxa ufuna ukuba ngupresidenti iba ngonothileyo kuyavalela amaphathi angelabantu abanothileyo kwenze futhi izikhundla zithengiselwa abantu abalemali kumbe izigangi ama-syndicates asponse abantu bathathe over i-governance system umbuso welizwe.
Ibandla elibusayo leZANU-PF liyahlawulela amalunga alo azangena ku khetho i-nomination fee okwamanje okusemthethweni ozafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele ahlawule inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola emelika i-$20,000 ilunga ledale lephalamende inkulungwane eyodwa i-$1,000 kuthi ozafuna ukuba ngukansila ahlawule ikhulu lamadola emelika i-$100. Izolo idale le-Supreme Court lethule umlayo wokuthi iZEC ihlolisise intengo ye-nomination fee kulandela ukuphanyekwa kwendaba le ngumongameli we-Nationalist Alliance Party umnumzana Divine Hobe esola umthetho owe-SI 144 of 2022 owahlela inhlawulo zokhetho ethi ziphezulu kakhulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fokembula.
Zithithekile izakhamizi zedatata emachecheni eGwanda South lapho kubikwa ondofa abaxhwalileyo sebethwalise abafundi abangamantombazana lababalisi besifazane amagabha avuzayo osekudale ukubana inengi labafundi lingasayi esikolo. Abazali bathi bakhathazekile ngoba lokhu kuzaphazamisa abafundi ababhala imihloliso lonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela ngolwesihlanu lweviki edlulileyo, iningi labafundi besikolo seDatata Primary babiba bengasayi esikolo ngenxa yabondofa ababikwaze bevuke ubhova. Unkosikazi Omet Noni oyisakhamuzi seDatata uthi sesiside isikhathi lokhu kusenzakala kodwa bekuhlasela ababalisi kuphela.
Leyi iqalise ngisenomnye kuphelileyo. Kusenzakala kakhulu ematitsheni kungakaze kubuye ebantwaneni. Imatitsha bekhanya ingalali ingobusuku bethi bahlukuluzeka ngendaba enjengeyona le. Yenzeni kwamanje sukusebantwaneni kakhulu ebantwini abangamankazana ograde 7.
Umnumzana Progress Moyo esinenjalo isakhamuzi seDatata uthi iningi labafundi kalisaye esikolo ngalolu dubo.
Kule iviki kukhanya kuqalele ngeMonday ukuthi bangafundi baze kuyefika iFriday bengabuya esikolo ukuze kulungisiswe kusiyafika iSaturday bekuthenjiswa ukuthi kulabantu abazabuya bezokubamba lokho ngondofu.
Unkosikazi Gayle Sibanda ongumgcinisihlalo wekomiti yabazali besikolo seDatata uthi bakhathazekile kakhulu ngalokho kwenzakala kulesi sikolo.
Sokubuye ebantwaneni qale ngomunye kwamphelekezela kwamkhipha ngakibo kwamdobha ngabo past 8 ebusuku egangeni. Umntwana lwana babuya la ekhaya abele ngasakhulumi. Khathesi sokubangenela emaklasini njengoba libone isikolo kulabantwana. Ngene ugrade 6 namhla kule 2 abaningi vela babuya abantwana sebehlezi bathi bazaze babuye kungadlulisi ukulungiswa lokhu.
Ukansela kaward 2 eGwanda North unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi kusasa yabafundi abazabhala emhloliso ka-grade 7 lonyaka iluvilibana.
Abantwana baphonga ukuthi ngase bephapheme lapha emva kokubana sebethandaziwe mbe bafuthwafuthwa. Abathi babona ungabantwana okuncinyane okubili umfana lenkaza. Abanye bathi baphonga ukubona kugidagida phambi kwabo. Umntwana hla yethuka chayelova. Sikuhlungu kakhulu ngalokho kwenzakala ekakhulu grade 7 ngikhangela isikhathi abasuka kiso, isikhathi se-COVID. Abafundanga abantu abekhathesi sebe-affectekile ngakhona okokwenzakala. Kabafundi ngikhuluma ngisenza nje grade 7 vele kabayi khona esikolo.
Usobhuku edatata, Mnumzana Dickson Duve uthi kukhona abakwenzayo njengezakhamizi kuze lolu dubo luphele.
Imizamo esesiyenzile sibili sizamele ukuthi sidinge abantu abangasincedisa ukuthi uhlupho lolana luthini thini. Ngikhuluma nje kathesi ke kulo mzamo esesiwenza ukuzama ukuthi abantu kuze ncedise isikolo laphana ukuthi kubonakale ukuthi kwini okuthatha indawo. Emhem lokuthi kungabe kungokabani njani hayi asikezwa lolu.
Emnyakeni edlulileyo phansi kwedatata esilibe, omongikazi ekliniki labo bake bakhala ngokuhlukunyezwa ngondofa kwaze kwabizwa siyazi. Kuthi nyakeni esikolo seGwaqwe Primary eGwanda North, abafundi labo bama ukuya esikolo ngenxa yabondofa. Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezomfundo ngalolu daba yehlule njengoba bebengadobhi incingo zabo labo makhalekhukhwini babo. Kuthi le mibuzo ethunelwe enkundleni yeWhatsApp layo ingaphendulwa.
Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseDatata ngu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations isungule inkulumo lele Russia izolo ngokuphathelane lohlelo lwesiphala sokudla ole-Black Sea Grain Initiative. Lolu luyilo olulawula ukuphuma kwesivuno e-Ukraine sithengiselwa kwamanye amazwe kusetshenziswa izitshitshi zemikhumbi eziselwandle ole-Black Sea. Rebecca Greenspan unobhala jikelele ohlangothi olwe-United Nations Conference on Trade and Development nguye okhulumisane lomphathintambo wezobudlelwane beRussia lamanye amazwe omhlaba uSergei Vyshnin. Okwamanje wathi-ke singene kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lokuwa kwamandla edola leZimbabwe. Iningi labesifazana elizama ukuziphilisa ngelithengisa ezitaladini impahla ezehlukeneyo. Sixoxa lo Nkosazana Debra Mukhaza, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ukuze sizwe ukuthi baqhuba njani umsebenzi.
Nxa sesiyawoda sokusiba lobunzima ngoba uyifunde ukuthi nxa ngithengisile into yami ngithi maybe $100 angithi sengihambile ukuthi ngiyoda phela kathi sizise sachapha amabhoda sesikhona ke kubo Botswana kubo South Africa sibantu tshane sesichapha abaningi bangikhona sesithenga kuyizitolo okuncane khona lokho okwavela khona ngale sokugcwele khona ababobulawayo yikho lapho esesigijima khona ufike uyena yena khona ukuthi uyawoda uhlupho olukhona ukuthi i-rate yangkhona ngalelo langa uzathola nxa kade uwode ingubo nge-$15 izulu namhlanje nxa sebeyi-cross rate sebefaka nge-rate yabo yanamhlanje uzathola ingubo lana kutsho ukuthi uzagcina usuyiwoda nge-$20 uma esithi $18 at the end of the day nxa sufaka lawo kuyimakhapho kwakho kokuthi lawo uthole imali yokuthi lawo uprofit uzathola ukuthi usuzawoda then ususwele amacustomer ngoba amacustomer ayabe lokhu ekhangelela ukuthi hhayi izolo ngiyithenge ngemali endlaka kanti namhla sekhwezwezulini abathola amaprofit abayiba abasebenzayo ibona labo abahamba besiyahoda ngamakhago sibili kubuya itraki maybe elamangaki indaki tons you know amakhukhu oyile kumbene awayezicathulo amapatapata wona lawa bebuye bekungenise konke nge-cheaper price but thina sisahoda esisahlumayo siqalisa amabhizinisi ukuthi sihlume so okunye sibulawe amapholisi zona la avuka ekhona etshintshiwe ngohulumende singananzeleli bagcina yiwo asi-affectayo sibile ekusebenzeni kwethu akula kubelo sibile le mali yethu le eyehlayo ekhwelayo yenzani konke khona lokho kugcina kusifaka nzima ekusebenzeni kwethu
manje liyenelisa ukunakekela imindeni yenu ngenzuzo yona leyo encane eliyitholayo
asinawo ama-profit asenza kathi sibe friendly asinawo ama-profit asenza kathi sithuthukise izimuli zethu asinawo ama-profit asenza ukuthi lathi sikhanye ukuthi singabantu abasebenzayo kathi sinxa sikhanyela siya sesibamba ujuni abantu bamabhizinisi amancane abazisebenzayo baba la ma-target okuthi by December kumele ngibe sengiyenze ABCD ekhaya sengitshintshile lami isofa lami kumbeni sengitshintshile lami iwodrobhu sengithenge ngathi ingcono kodwa khona lokhu i-social nje ukuthi sizibone lathi ngiyiviki lami ukuphuma labantwana liphuma lisiya khona lokomeklisi kumele lisiya kuthike kuteli siyazifuqa sebelitroll yokuthi ewotini lathi sike sithenge sikholise or ukuze nokukhipha abantwana ukuthi behambe nje beyithinga anyway kwezindawo lapho abazikholisisa khona asinakho khona lokho njenge-informal sector ngoba vele sidinda ndawona asinanzuzo ngemali zethu lezo sizisebenzayo okungathi sisebenza vele singathi sizigqihle singabantu abanjengalabana abasebenza you know emajele besebenza kwengayilitshumo liya yankona yikho sikwenzayo kathi sisebenza singatholi ukuthi vele sidlale at the end of the day so kungaye uhulumende uyabona ngokuphangisa ngendaba lezi zemali kube le mali sibeke esebenzayo thina siloyisa ukuthi ngakuba le mali even i-currency eyi-one umbene ezimbili ezizasebenza zivusa umkhono le yethu ezimbabwe ikimele asebeke bebona ukuthi bayenzani ngoba sesibuyela kubo mazero amangalisayo nalana sake sabalekela ngo-2008 sake sabalela kwathiwa sebeyikhansilile amazero kodwa imali yankonayo sebuyele
leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Buhlangane khonapha eWashington DC.
Lele umsakazo weStudio 7 eye Voice of America esakaza iseWashington DC. Kwezemidlalo sebedanele emidlalweni yesigaba sika Division 1 abalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokumiswa kwemidlalo yesigaba eseKasalaga Premier Soccer League. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso eqondisa imidlalo yenguqu esibangeni se-Premier Soccer League yethule umbiko mhla ziyisikhombisa kuyona le inyanga kaNhlangula isazisa uZulu ukuba imidlalo isimisiwe kuze kube mhla osuku lwakuqala olwenyanga ezayo ekaNtulikazi. Imbangela yokumiswa kwemidlalo ikuba kuqhutshwa imisebenzi yokulungisa inkundla ye-National Sports Stadium, yona esetshenziswa yiwo wonke amaqembu aphuma esikolweni iHarare. Iyintatheli zindaba ezemidlalo uPraise Dumidlakama obebukele imidlalo ephutshelwe enkundleni ye-White City uthi leli lithuba elokuthi abadlali abadlala esigabeni sikaDivision 1 labo bebonakali.
I-Premier League njengoba isimisiwe siyananzelela namhla ukuthi abantu abaningi babuyile ukuzobukela umdlalo kaDivision 1, kodwa vele wona-ke umdlalo we-Southern Region Division 1 eyethula lapha uyachaza ngoba ungakhangela ku-PSL ukalutshwana ukuthola abantu behlisa amagoli, kodwa lapha amagoli vele yakukwazi ukuthi guaranteed ukuthi it's over 1 goal per match from both teams. So wathola ukuthi aphila ngabo 2-1, 3-2, ngoba kunje vele kukhuluma kusewu 3-0 lapha udlala i-Challenge Division leqembu lemakhandeni. So I think abantu bengabuya bezojayela bahle beqhubeke bebukela imidlalo ye-Division 1.
Kumidlalo edlalelwe enkundleni ye-White City namhla iqembu le-Boso 90 libengujiki lobhanqa 1-1 lele-Mountain Climbers, kuthi ele-Talent Vision libhaxabulele emakhandeni nge-5 kanya. Ngaseluveve iqembu le-ZPC Wange linqobele Adachi nge-1 kanya. Kusenjalo abalandeli bomdlalo wenguqu balinde umdlalo omkhulu okudinga iqembu elizintshantshu zezwekazi lase-Europe omncintiswano we-Union of European Football Associations, UEFA Champions League, kozadlalwa namhla ntambama phakathi kweqembu le-Manchester City elase-Ngilandi kanye lele-Inter Milan elase-Italy. Umsekeli weqembu le-Highlanders uGodnose Ngwenya uthi yena isifiso sakhe ngesokuba ele-City kube yilo eliphakamisa inkezo.
Mina ngibona ngani i-Manchester City izawina, because mina vele my personal wish is ukuthi i-Manchester City at least takes this uphepha hlathatha aqedelane lakho lokho for this season. Next year sike sifuna okunye. Yeah, I think with the style of play that Man City has shown over even good Premier League and also the Champions League, it's a good style of play, and the fact that they are already at an advantage, so to me I think they are going to get this.
Ukatiola useke wayiphakamisa kabili inkezo ye-Champions League ngesikhathi eqeqetsha iqembu le-Barcelona, kodwa ubehlala esehluleka ukuphinda iphakamise esengumqeqetshi we-City langesikhathi engumqeqetshi weqembu le-Bayern Munich. I-final ye-UEFA Champions League izaqhutshelwa edolobheni lase-Istanbul eliseTurkey. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo owerumba uBrilliant Dube ozibiza njalo ngelokuthi Mabrizo, ehamba leqembu lakhe ele Ghetto Sounds Masters. Bona-ke sebethule idlalati elitsha elilesihloko esithi Bread Winner, bebambisana loThemba Woyoyo. UMabrizo udabuka ePlumtree kodwa ecula eseSouth Africa. Nangu-ke exoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukungibuka noma abafuna usizo lwengoma entsha kule album engikhiphe lonyaka ethi Bread Winner, ngitholakala kulezi number ezithi 071 97 45 703.
lezinye futhi izinamba okwabuya futhi ukhole khona izo 06 233 99 461. Ikho lapho itholakala khona yonke imininingwane eniyifunayo leyithola lapho esaxhumana lapha.
Ubatshiyela waphi amazwi abalandeli?
Amazwi engawatshiyela abalandeli, sicela isupport bantu bakithi, asisolutho thina singabaculi ngaphandle kwenu. Isupport yenu iyadingeka kakhulu ukuthi siqhubekele phambili siyenzele okuhle emculweni.
Ngigqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje ngilethembali ukholisile umculo kaMabrizo walivalelisa yonke ikhathi seJeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.